Mabiza gumi nematatu arupinda mnandare ye Borodo Park Racecourse mangwana kurwira mukombe wecastle tankard pamwe nemari inoita iyo madhora zuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica. Mamwe madhora zuru makumi maviri anogovanwa nemabhiza anopedza ari pachinhanho chechipiri kusvika pachinzvimbo chechina kubva pamadhora zuru makumi mashanu ekuamerica emari iri kuiswa mumujau uyu nekambani yedelta beverages. Vanoita zvokubhedha mabhiza vari kutemwa nemusoro kuti voisa mari yavo pabhiza ripi sezvo mabhiza aya ane nhoroondo yakasimba kusouth africa uko anokwikwidza. Asi vaongorori vemutambo uyu vanoti vari kuona kunge rimwe remabhiza anoti only him Fincherton naLily Blue ndiro richatora mukombe uyu. Muzare Bridget Tidoff avo vanorairidza only him Lily Blue Wanted na Citrus Dow vanoti vari kutyawo Fincherton. Asi mabhiza ari kubhadhara mari yakawanda ndeayo asiri kutarisirwa kukunda. Mabhiza aya anosanganisira Three to Tango na Bugatti Blue ayo anoratidzwa namuzvare Deborah Swanston, Mr. Green Light ramuzvare Vanessa Bike pamwe na Wanted remudanga mamuzvare Stardolf. Vanoita zvokubheja vatakunda mushinga vari kuisa mari yavo pana Mr. Green Light iro riri kubhadhara madhora makumi maviri padhora rega rega rinenge rabhedzwa.
Green Light ndovandofamba naye ari kubhadhara 21 dhora pakaidini handidi kukanganisa ndiri kufamba naGreen Light mangwana iya.
Vare Bike vari kukanda zvekare munhandare Holy Land na Armstrong. Love With You na True Beauty achibva mudanga rava Thomas Mason. Muzvare Swanson ndivo vari kuzadzisa nhandare yemabhiza gumi nematatu apo vari kubuditsa mumhanyi Hairline. Mujao wecastle tankard ndivo wega wemhando yepamusorosoro yegrade 1 muzimbabwe uyezve wakavambwa kare kare muna 1960. Totarisa mutambo wenhabvu. Zvikwata zvichangobva kudzinga varayidzi vazoZPC Kariba neBlower City zvatarisana nemitambo yakanyanya kurema apo varayidzi vatsva vari kugara pabonde kekutanga. Panguva iyo Rodio Zakama weZPC Kariba ane mutambo wakapfava newawa zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa paBlower City iyo iri kusangana negomo guru reDynamos. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri uyezve haisiita zvokutamba zvekuti vanotevera mutambo uyu vari kuona murayiridzi weBlower City Farai Tawachera achitanga basa rake nekukundwa. Mutevere weDynamos vaMasimba Denenga vanoti maroto kuDynamos inorohwa uyezve kuti ichabva pamusoro pegungano iri.
Isusu seDynamos FC hatichaburuka patare. Vese vanofunga kuti vachatidzura vana FC Platinum nana Chicken Inn ngavambokanganwa.
Dynamos iri kutungamira PSL nemapoinzi makumi maviri nemapfumbamwe, mapoinzi maviri pamusoro peChicken Inn. Asi maGamecocks ane mutambo mukukutu neHerentals iyo yakarova FC Platinum 1-0 svondo rapera. Chikwata chaJoy Antipas ichi hachifanire kuramba chichidonedza mapoints nekuti kuita izvi kunoita kuti tidarikwe netriangle iyo ingangotora mapoints ese matatu pamutambo wayo neTenax. Asi mangwana kune mutambo mukuru kumandava stadium umo FC Platinum iri pamusha neCapes United. vanotevera mutambo uyu vanoti varikuona matepetepe achirohwa nemhaka yematambudziko makukutu ari mushamayo. Highlanders iyo iri kubva mukuita mangange nechicken inn iri kusangana nechimwe chikwata chemublawayo zvekare Blawayo Chiefs. Chiefs haisi kutamba zvaitarisirwa mushure mekutenga vatambi vakawandisa vane mukurumbira zvekuti Highlanders ine chirimbo chekutora mapoints ese matatu. Mimwe mitambo iri kumangwana, Harare City vs Manica Diamonds National Sports Stadium, Black Rhinos vs Ngezi Platinum Chakuba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.